vachisvitsa chikumbiro ichikudare gweta ravasikala advocate vani mpofu vati nguva yarebesa vasikala vari muusungwa kubva pavakasungwa mazuva zana nemakumi matanhatu apfuura vampofu vati nekufamba kwaita nguva mapurisa akatopedza kare kuferefeta nyaya iyi saka hapana humbo hungakwanisa kuvhiringidzwa navasikala vaenderera mberi vachiti pane zvashanduka kubva pavakasungwa vachiti vamwe vanhu gumi nevashanu vanosanganisira mumiriri wechitungwiza North muparamende vagodfrey stole vakatoburitswa muusungwa pamhosva ine chekuita nenyaya yakasungirwa vasikala asi muchuchisi wenyaya iyi vageorge manokore vati havaone chachinja kubva vasikala pavakambonyimwa mukana wokutongwa vachibva kumba kwavo nedare remajistrate pamwe nedare repamusoro rehigh court vati vasikala
zvachinje zvakati wandei chekutanga inguva yafamba kubva pavakatanga kurambirwa kuti vatongwe vachibva kunze chechipiri ndechekuti mapurisa apedza kuferefeta nyaya saka kupedza kwavaita kuferefeta nyaya kwachinja zvakawandisa taakutarisa umbowo hwavaunganidza hwavaisa pamberi pedare hwatiri kuti hwaakuburisa pachena kuti hapana kana chikonzero chekuti vasikale varambire vari mukati
asi muchuchisi wenyaya iyi vageorge manokore vati havaone chachinja kubva vasikala pavakambonyimwa mukana wokutongwa vachibva kumba kwavo nedare ramajistrate pamwe nedare repamusoro rehigh court vati vasikala vakaburitswa muusungwa vanogona kuramba vachipara mhosva yakafanana neyavari kupomerwa vachiti aka akasike kutanga kuti vasikala vapomerwe mhosva yakadai rimwe remagweta avasikala vajeremiah bhamu vatenda kuti vasvitsa zvikonzero izvi kudare vachiti vanoona sekuti zvavasvitsa kudare zvinhu zvavari kutarisira kuti zvichagutsa dare mutongi wedare muzvare tafadzwa miti vati vachatura mutongo wavo nechitatu panyaya iyi mune imwewo nyaya yavari kupomerwa yekuvhiringidza kufambiswa kwenyaya mumatare ine chekuita nekupambwa kwenhengo yebato ravo recitizens coalition for change muzvare moblessing alley dare rati chikumbiro chavasikala chekuti vatongo vachibva kumba kwavo igodzoka kudare mangwana kuti chikumbiro chavo chigotanga kunzwikwa sezvo mutongi wedare ati nguva yanga yapera panga pachinzwikwa nyaya idzi mudare mapurisa anorwisa mvonga mupopoto anga achirambidza veruzhinji kupinda mudare kunyange hazvo vanhu vashomanana varivo vakwanisa kupinda mudare vachinzwa nyaya idzi vasikala vakasungwa mushure mekupambwa kwakaitwa muzvare moblessing alley kunyatsime nenhengo yezanu pf vapius jamba avo vakatobvuma mhosva pamberi pedare mutumbi wamuzvare alley wakazowanikwa uri mutsime repane rimwe purazi riri pedyo nebeatrice wave kuora hama dzemufi dzinotadzisi kuzoviga muzvare alley kudzamara vasikala vaburitswa mujeri mune imwewo nyaya yanga iri mumatare dare rarasa chikumbiro chemutori wenhau hope chingono chekuti nyaya yaari kupomerwa yekuvhiringidza mafambisirwo enyaya mumatare chiraswe chingono anonzi akanyora padande mutande rake retwitter nezvekusungwa kwakaitwa mutungamiri wezimbabwe miners federation muzvare henrieta rushwaya avo vakabatwa panhandare yendege robert gabriel mugabe international airport vachida kuburitsa goridhe rairema makirogiramu matanhatu zviri kunze kwemutemo mutongi wedare amai munoda wafa gofa vati chingono anofanira kuti atongwe nenyaya iyi vachiti mapepa emhosva ari kuburitsa mhosva zviri pachena asi chingono anofanira kupindura mhosva yaari kupomerwa paichatongwa gweta rachingono vagifting tc vatenda kuti izvi ndizvo zvaitika panyaya iyi
application yatakaita ndeexception exception tiri kuti isusu mhosva haisi kunyatsoburitswa kuburikidza nemastate papers aripo zviri kutaurwa nemhosva hazvisi kuenderana asi mutongi wanemaonero avaita vati ivo mapepa ari kuburisa mhosva zvakajeka asi chiri kungonetsana chete nestate neaccused ndeche maybe maevidentiary issues so vati nyaya yanga iendeswe kutrial zvemuri kukakavadzana nazvo zvinozobuda patrial ndo anonzi matribal issues
amai gofa vati chingono agodzoka kudare musi wa13 zvita pachatanga kutongwa nyaya iyi ndakamirira studio 7 muHarare ndini frank chikowore